Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 7 zvita 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vamwe vatori venhau vanonzi vape kunetsa nekukumbira mari yechoko muhomwe kuti vasanyora zvakaipa pamusoro pemamwe makambani. Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoyambira mabhanga pamusoro pekushandiswa mukuchenesa nekufambisa mari zvisiri pamutemo. Hama neshamwari dzemurwiri wekwedzero dzevanhu vadhewa mavhinga dzakasangana padande mutande nezuro maneru vachirangarira mabasa avo. Kuratidza kututsumwa kwayo pamusoro pekutyorwa kwekodzero dzevanhu, America inoti haisi kutumira vamiriri vayo kumutambo wemaOlympics kuChina munakukadzi gore rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinoona nezvekodzero dzevatori venhau REMISA Zimbabwe rinoti vatori venhau vanonzi vanoda mari kubva kune avo vanoshanda mabasa epublic relations kuti vagorega kunyora zvakaipa pamusoro pemakambani avo vanofanirwa kumhangarirwa kumapurisa kuti vatongwe zvakaomarara. Nezuro bepanhau reManika Post rakati izvi zvakabudiswa pachena mumusangano wekutanga weInstitute for Public Relations and Communication Zimbabwe uri kutora nzvimbo kunyanga. Tabata sachigaro veMISA Zimbabwe vaGolden Maunganidze avo vatanga nekurumbidza dare redzimhosva pamusoro pemutengo wekurasa mhosva yaipomerwa mutori wenhau anoshanda akazvimirira vaHopro Chingono yekunzi akakurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati gore rapera.
SeMISA Zimbabwe tinoti kuonekwa kwavaChingono kuti havana mhosva inyaya yatinotambira namaoko maviri uye inyaya inotifadza sesangano rinomirira kufambiswa kwemashoko zvisina kumbunyikidzwa muchamhembe cheAfrica kana kuti musadhiki. Saka iyi ndo nyaya yataigara tichingodemba kuti dei vanotonga mhosva vakwanisa kushandisa pfungwa dzavo vachiita basa ravo vasina kwavakarerekera. Saka kana vaChingono vachionekwa vasina mhosva panyaya yekushandisa dande mutande, zvinhu zvatinotambira tichifarira nekuti isu tinoti kubudikidza nebumburo remutemo muZimbabwe munhu upi zvake kunyange vasiri vatori venhau vakasununguka kuinda padande mutande vachichoropodza huori sezvaitwa navaChingono. Uye hatitarisiri kuti kana munhu achinge aita saizvozvo angasungirwa kushoropodza huori achishandisa dande mutande. Saka mutongo uyu isinoti wakanaka, uye tinoti mutongo unoratidzazve pachena kuti semamiriro edu ekuti vanhu ngavakwanise kuwanikwa vachiita basa ravo vatori venhau pamatande mutande vasingashungurudzwi muono wakanaka waonekwawo nedare kuti ndo zvinofanira kuti zviitike. Izvi zvinouyazve mushure mekunge isu sesangano tichiti panonzi paiswa vasori kana kuti nhume dzinotarisa kana kumonita vanhu vanenge vachiita maactivities avo paindanet, zvatakanzwa zvichitaurwa masvondo achangopfuura ayo. Aiwa, isinoti izvozvo hazviindi maringe nezvinotarisirwa mubumbiro redu remutemo.
Vamaunganidze, munotarisirei mukupatwa kwevatori venhau nematare edzimhosva?
Tinongotarisira kuti dei vatori venhau varegwa vachiita basa ravo panga wapa masaisai, panga wapa manyuzipepa, kana muziviti viti, kana mune penyuro. Gawangu ita basarao, vasina kuro wane ana, kuti pamwengana, alikundi tevera, kana anukuterera, sandiri kutaura. Uye nga pezilenda pina mfumfu. Saka mtongo uyu, ndio umu unotiratiza kuti, aiwa, nyayadi ya tengo chemera, kana yatino kumbira, ida mara kanaka.
Pane nyaya ye irimu bepa naure Manika Post ilo ririkuti vamwe vanoshanda mu public relations. Varikuti vatori venao varikukumbira chivoko muhomwe kuti vasataura nyaya dzisina kunaka pamusoro pemamwe makambani. Makambozvinzwa here izvi uye imi semisa Zimbabwe muchaita sei nenyaya iyi?
Nyaya yatorwa na minister iyo ye vatori venao vanokumbira choko muhomwe. Isu semisa tinoti iyo haisi nyaya yedu nekuti isu hatina patinga kurudzira kuti vatapi venao vakumbire choko muhomwe. Aiwa kana vanhu vachinge vachikora mutemo wenyika nekuti choko muhomwe hachibvumirwi. Isu tinoti kana tikurudziro yedu yatingapa kune vatori venao ndeyekuti ngatitevedzerei zvose zvinodiwa munyika tisingachikori mutemo, uye choko muhomwe hachina kunaka. Avo vanenge vaita kana kuchikora mutemo yenyika ndo vanopedzisira vachizosungwa vachinosangana nemutongo unoenderana nemhosva dzavanenge vapara. Asi tingangoda zvekukurudzira varidzi vemanyuzipepa, maredhiyo, matelevhizhoni kana kuti vangai vane zvekuita nemakambani ekutorwa kwenhau kuti ngavatarise muhoro vape vatori venhau zvakaringana. Asi ndisingati kana vanenge vashaya muhoro wakakwana vaende kusoko muhomwe, aiwa kwete, izvo hatikurudziri.
Avo vange vari sachigaro vemisa Zimbabwe vaGolden Maunganidze vari parunhare kuHarare neStudio 7. Sangano rinoona nezvekurwisa zveuhori reZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC rayambira mabhanga ari kushandiswa mukuchenesa mari uye ari kufambisa mari zvisina kunaka richiti mutemo uchashandiswa zvakasimba pamabhanga aya. Sangano renhau renew Zealand rinoti mumashoko avo kumusangano wekutanga unotarisa mhosva dzemari kana kuti financial crimes indaba, sachigaro veZAC amai Lois Matanda Moyo vanoti komiti yavo inoziva zviri kuitwa uye huori huri mumabhizimisi akazvimirira, vachiti vanoita zveuori vanoshandisa mabhanga nemakambani anofambisa mari. Nyanzvi munyaya dzezvemabhizimisi vachidzidzisa paDefra University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti ZAC yava kusangana neuori huzhinji, asi vachiti havafungi kuti ZAC inogona kupedza kana kunyisa huori sezvo vashandi veZAC vachifanirwa kuchinjwa nguva nenguva kuti vasapedzisira vave kuitawo zveuori pachavo. Tichienda pamhepo, mutauriri weZAC vaJohn Makamure vanga vasati vatipindura.
Ndinoona kuti ZAC yavona chokwadi chinoitwa namabhengi kuti vanenge vava kubetserana navamwe vanhu vaiita uori vachiviga mari kana kudzimba kana kuisa mirwa makungwa vaakuunza majomu mabhengi kuti vasazovhunza kuti mari yamaiita mabhizinesi akati akati yakaindepi. Umboo hwacho vanenge vanoti vanahwo nokuti kune kuti vane nyaya iripo pamapepa inotaura kuti mari yokunze iri kuiswa mumabhengi pagore rapfuura rose kusvika pari zvino yakwira kusvika 59 million ichibvepi. Saka vanhu vamwe vaya vaya vaakutiza uori hwavo kuti tsingo togona kuzoongororwa kuti zvamaitengesa zvakati zvakati mari yakaendepi, toti iri kubhengi. Saka vokubhengi vanenge vachiziva nyaya idzodzo, nokuti kubhengi kana ukaenda namatutsi namatutsi emari vanofanira kunge vanokuvhunza kuti ko mari iyi wakaiwana sei. Asi ndokunga zviri kuonekwa neZAC ndezvokuti mabhengi haasi kuita basa iroro rokubetsera kudzima uori hwoko, haasi kuvhunzurudza kuti kuzvawakuyera matutu emari ose wakawana sei, waidi kugara uchingopenga nechekare. Ndo pane nyaya yacho iyeyi panenge paonekwa neZAC yavona zvinhu kwazvo zvainofanira kuchera kuramba ichi ichicha guruza iko sunga wa wano zita izuzu
tinawana kuti Zach ino shirova odundundu ichiti inde vano wa yaka sunga wa jinji mwenyeaje tezo uri asimo wa mwe wa chiti aywa vakuru vakuru vanoita mhosva idzi havaendeswi kumatare imi kana makatarisa izvi munoona sekuti Zach inokwanisa kuchenesa zviri kuitika mumabhanga iyo izvi zvavari kutaura
hazvichanetsa Zach saizvozvo tichitarisa isu kuti pavasvika nhasi pane here vamwe vatinohwa kuti vakaposungwa here nenyaya idzi kana kuti vamwe vanongobatwa vachiregedzwa zvekare ino zvinotinetsei kubata vamwe vanhu vakuru vanozviita izvozvo izvi zvavari kutaura kuti ndozva vachada kuzoongorora vanogona kuzoona kuti dzimwe dzinotohamba kana shamwari dzavo chaizvo chaizvo saka zvinotinetsei kuti Zaki izosvika pakuti yazobata vanhu ikazochenura zvose zvine pachine mutambo murefu zvikurusa ivo vanhu vokuzaki vavo kana kuti vazosvika pakuzozvikwanisa kuchenura nyaya dzecorruption muzimbabwe vanofanira kupota vachibviswavo vachichinjano nokuti vanhu vanogonawo kuita uri pachavo ivo nokugarisa kwavanenge vaita ipa vanogona kungotengwa saka ndio zvatinoona kuti kuti vazosvika pakuchenura zvose izvi vachingova vanhu vamwe vavo vatanga pakutanga kusvika pakupedzisira kwazvo handizvioni zvichisvika kwakanyanya kudzaka chaizvo chaizvo handi kana mapurisa chaivo hatanopota achinja makamva zaindi chaivo vamwe vanopota vachichinjwa kuti nachimboenda kwakati nekuti kugarisa pavanoita pabasaka unotengwa uri kunhonyama
avo vange vari nyanzvi munyaya dzezvemabhizimisi vachidzidzisa paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Maniru adarika amanisha mwari dzemuruviri yokedzoro dzevanhu ane mukurumbira uye waive mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vari Gweta vadhewa Mavhinga vakasangana padande mutande vachirangarira mabasa akabatwa nemurwiri wekodzero uyu urongwa hwekurangarira mabasa ava Mavhinga uhu hwakaitwa kuburikidza nedande mutande huchikokerwa nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition uye hwakapindwa nevanhu vakawanda vari munyika dzakasiyana-siyana shamwari dzavo dziri kuunganidzawo mari yekubatsira mhuri kutakura mutoro uri pamberi pavo uyu vamazvinga vakashaya nemugovera vari muSouth Africa vave nemakore makumi mana nemaviri uye vakasiya mudzimai nevana vana urongwa hwekuradzikwa kwavo hausati hwaziviswa kunyange hazvo paine tarisiro yekuti vacharadzikwa kumusha kuZimbabwe kuti tinzwe nezvemusangano wekurangarira vamazvinga uyu Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mumwe wevakapinda mumusangano uyu uye vari shamwari yemufi muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza
gungano rataita pamasaisai igungano rekurangarira mufi vadhewa Mavhinga igungano rapindwa nevakawanda vane kurumbira nevanhu vasinganyatsozivikanwa saka ranga rakasangana-sangana shamwari dzadhewa hama dzake vaakashanda navo vaakabatsira nevamwe vakawanda-wanda saka igungano rapindwa nevanhu vakawanda-wanda zvichidachida kubatsira vateri vamwe vevanhu vapinda mugungano iroro vanosanganisira vaimbova deputy prime minister vaakamutambara vanga varimo vaimbovawo rukopota muhurumende yavamugabe vasevia kasukuere vanga varimo ivovo vaviri vataura ndaonawo mutungamiri wenetional assembly anagumadhuku vanga varimo vakuru vakuru vemacivil society organization vakawanda macivil society organizations ari muzimbabwe neari kunze kwezimbabwe vanga varimowo zvakare
izvi zvinoratidza chii tichitarisa unhu hwava Mavhinga hwavakanga vachirarama
ndaona kuti vamavhinga vanga vari munhu aiyanana nevari kumusorosoro uyezve nevari kuzasi anga ari munhu anga asingasarurwe
chii chikuru chabuda pagungano irori
chabuda pagungano irori huchapupu hweupenyu hwakararama navamavhinga tingangoti kubva vachiri kuchikoro vachikura vanzwa kubva kushamwari dzavo dzakapinda navo chikoro dzichipupura kuti akanga ari munhu akaita sei Muhammad Sara Utinyaze utungamiri zitakatone kwa kupa wachitori kukoro chekuzasi mwamu wakapita na huku mbeso Zimbabwe wachitata uraze iyo nyaye utungamiri iyo nyaye kukupinza kwe mjereze zao itazondu kuhuku bakune mwakashanda na huku Bokare Crisis Coalition wachita ura kuti baka ito uru akati kusanga no iye ayo wakunzi baka basa basa kuru tangu wao kutarawanga wachisandira le Human Rights Watch pata ura wavili kuhuku wachita ura kuti shoshi namo ya uru nekuti wachawana elemo na akaita saba mafinga.
Tinozwa kuti imi seshamari dzavamavhinga mune homwe yemari yamuri kuedza kuunganidza. Mungatiudza pamusoro peurongwa ihwo.
Tine homwe yatiri kuunganidza yekuti tinge tiine mari chekutanga, tinge tiine mari yekuti zviri kudiwa pari zvino zvose zvikwane. Ndingade kuudza vateereri ndezvekuti nekuda kwekuti vamavhinga vashaikira vari kunyika isiri nyika yavo. Zvinoda mari yakati wande kunza hama dzavo kuno nezvinoitwa zvacho zvese panobuda mari yakati wande kuzofambisa vanhu nezvimwe zvakadaro.
Mungataura here kuti vanhu vanenge vachibata ani munzvimbo dzakasiyana siyana vanodawo kuisa masenza avo muhomwe iyoyo?
MuSouth Africa tiri kubata vaotosaki vari kuZimbabwe vanobata vaitaizi munya namba dzavaitaizi munya dziriko pada vamwanda kuita mari yekukeshi nezvimwe zvakadaro. KuAmerica vanhu vari kubata vafreementari. KuUK tiri kubatirwa homwe yedu navabrighton tebuke. KuAustralia tinavo zvakare kanikakanga sendivanjanje
avo vange vari shamwari yavade wamavhinga. Profesa Ricky Munyaradzi Mukonza vari parunhare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday, Judge of the Supreme Court, Justice George Chweshe, nezuru vakapa umpowo mudarere dzimhosva vakazvisvedza kure nenyaya iri pakati pemutevedzi wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga namuzvare Mary Mubayiwa vachiti havasi ivo vakavachatisa. Muzvare Mary Mubayiwa vari kupomerwa mhosva yekushandisa magwaro enhema anoratidza kuti vakachata zviri pamutemo navaChiwenga. MuNewsday makare, kanzuru yeguta reHarare iri kuramba kuti bazi rayo rezveutano riiswe pasi pebazi rezveutano reMinistry of Health and Child Care rinotungamirwa navaConstantino Chiwenga. Muna gumi guru, hurumende yakaudza kanzuru yeHarare kuti iise zvose zveutano mumaoko ehurumende ichiti kanzuru haisi kutambirisa vezveutano mari yakakwana izvo zvokonzera kuti vashandi ava vanotsvaka mabasa kunze kwenyika. Kanzuru yeHarare yaenda kumatare kuti imise zviri kuda kuitwa nehurumende izvi. Zimlive.com inoti makanzura eBulawayo City Council ari kukurudzira kuti kanzuru yeguta reBulawayo ichimbomira zvokuvharavhara mvura zvichitevera kupararira kwechirwere chedhariya kana kuti manyoka muguta iri. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pana chinhu chiri kundishamisa ndechevaccine ndobva pakuwirirana ngokwenembudziya kuna meya wadyajena weZANU-PF vachiti vari kuita zvinhu zvakanaka chaizvo, vari kugadzira zvese zvese. Bati chandiri kuonesha kuti mudura redu rekuchengeta mishonga yecovid rizere, vanhu vacho zvoita sekuti havasi kuda kubayiwa. Bati kwanembudziya kwese kuvanhu hakuna majekiseni ecovid, vanhu vakaenda vakadzoka vakaneta. Government Minister of Health Chiwenga wacho kana zvikasvika vanongoti ndezveHarare ndezveBulawayo ndezvemutare Gweru Mashingo Town, Leona Kariba, into South Africa. But Amazang Zibu Zimbabwe, Mutimai, my Wangu, the Sivaka Fambaka Spapakuneta. Musarevera abantu nemaiva nezampe mukitwanzi kana vadi kubaiwa imi ndimi musingadi kubaisa vanhu munongoti hamuna mari hakuna mari mari dzekufambisa murikona kudistributa kufambisa mishonga kuti iende kunzvimbo kune vanhu venyu vanokuvhotera ivavo vanhu vanokuvhotera vanhu vezanupf nokuti vakazara kumaruzevha hamuvapi mishonga pane mbudziya kugogo pakuwirirana pane kana mushonga chinyenyeti kuwirirana pane kana mushonga pamushamba pane kana mushonga
mangwanani timu re Studio 7 mangwanani amawe ini ndiri kuda kutaurawo maonero angu maererano nenguva yavamunangarwa vapinda pautongi wenyika vari vakwanisa makore emana okutonga inini ndiri kutaura ndiri kumasvina kwachivi chokwadi ndochokuti vana bima savanhu vanogara muHarare lasisa vanhu vanodya na president havana chavangataura nekuti vanotoziva kuti kana tikataura chokwadi naiye president kumaleftenants angu maakuiti hamuchanditsigiri nekuti iye nezvi ukatarisa atimbosvika paeducation education system yezimbabwe right now is totally nothing hapana chiripo nokuti zvikoro zvava dilapidated maticha haasi kuita basa ravo nokuda kwokuzvitumwa maererano nemihoro yavo nokunokundikana kwamunangagoi kugadzirisa zvinhu zvisinavo
apo pastudio 7 apo vanana mukoma Junga Kandimire vanana mukoma Tanonoka Hwande regai nditaure nyaya yangu ndichida shona yevakuru inoti kutwa hwenyati ndo huri mudumbu huri pamuromo inofanawo regai ndizame kutsanangura shona yangu kuruzhinji wezimbabwe rwizi yekuti iri kutii ndiri kuti kune vatinavo vechidiki nevakuru vatinavo vane zvitupa nguva ino vane mapasipoti avo kana kuti vane malaisensi avo ekwanisa kurejesta kuti vavhote ngatibatei tiri pamwe chete timhanyidzane tirejeste kuvhota tiite zvemukomana agone kupinda tisotomupinza nekuti izvi zvakuitwa nezeki izvo inini handichavimbi nazvo ini inini handichavimbi nazvo vomboti musi wa6 tiri kupinda munzvimbo dzakasiyana siyana tichirejesta vanhu kuti vavhote dzoke dzoke vakuzotizve takuuya muna kurume next year ivo hamusi kuona yekuti yatova tikiti yakuda kuitwa pai kuti aya madhiri aya akutoitwa nanana chigumba vanapisira chigumba nana munangagwa muchaona kuti izvi zvipisira chigumba akuti hanzi tiva kuti vekuzvitupa vanana registra general vatorese vana zvitupa muchaona kuti nguva yezvitupa ikanzi yakwana kune kwakunzi hakuna zvikwanisiro zvakakwana hakuna mapepa akakwana hakuna mishini yakakwana hatina mainga akakwana
ndine nyaya futi pana mai chigumba namalaa isu tinoda kuti mukomana re apinda ende vanhu vose vanoda mukomana but ini ndinogara ndichingotaura kuti nyaya yedu inofira kuna mai chigumba pakudanhura magodi because mai chigumba munhu wese ano right panokwidzwa nyaya kumaloya that's why makavona vakazosa vanhu vezano vakazosa malava waifanira kuenda kumuzandigeri akwanisa 70 years achifanira kuti aende kumutandigeri asi vakamuzosa vachiziva kuti uchavahwinisa pamaelectioni pa painokwira nyaya ichienda kumakoti chahunu ndo patinonyurira pane maizigumu namalava ipapo saka vana vezimbabwe tinoda kuti mukomana apini asi nepapa nezvimwe zvinokwanisa kuitiwa hatise musoro pamwe tikudetserane maloya iwavavo maizigumba namalava votiurayisa nenhamo mukati merimwe dondo mukati meafrica toraramira kuti nedzimwe nyika mudondo vedu hatizivi kuti tichaita sei vakuraya fyucha yedu vakuraya generation yose vakuraya kuvanhu ivavo saka ipapo ndopandoda kuti titaure vanhu hatibetseranei tione kuti todii mukomana toda kuti apinde chaiko chaiko tirwevo chingwa tidzokerevo kunyika kwedu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica kuratidza kunyunyuta kwayo nekutyorwa kwekodzero dzevanhu nechina. Hurumende yeAmerica yazivisa kuti haisi kuzotumira vamiririri vayo kumitambo yemaolympics kana kuti diplomatic boycott inotarisirwa kuitwa muguta reBeijing muchina munakokadzi gore rinouya. Dzimwe dzenyaya dzakonzera kuti America itore danho iri dzinosanganisa kumbunyikidzwa nechina kwevanhu vechiuga vechitendero chechimoslem uye kumbunyikidzwa kwevagari vedunhu reXinjiang muchina. China inoti zvemitambo hazvifaniri kusanganiswa nezvematongerwo enyika, ichiti zvakare haina hanya kuti vezvematongerwo enyika havasi kuuya kumitambo iyi. Vanodzidzisa mitambo yakasiyana siyana mudunhu reFlorida vaRichard Slobala vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo America ichiita zvakanaka kutsigira zvekodzero dzevanhu, zvayaita izvi hazvina zvazvinoreva sezvo vatambi vachienda sekurongwa kwagara kuripo.
Boycott yakanangana nemamiriro pakati peAmerica neChina sevanenge vachitaurirana pamugadziri nyika nenyika, asi handiona hangu ine chakanyanya chaingaite kuafecta maathletes because ndinoandastanda kuti maathletes vazhinji nguva zhinji hatinei nepolitics, hatinei nezvinenge zvichiitika. Isisedu kunguvako chete topatisa tatakamirira nyika towana zvatinowana tichisimudzira nyika neikonomi yenyika.
Zvine zvikonzero zvataurwa neAmerica pakuita boycott iyi ndezvipi?
Zvikonzero zvataurwa neAmerica panhau yeboycott iyi inhau yemabatsirwo ari kutywa zvizvarwa zvekune imwe nyika neChina zviri kumbunyikidzwa zvisina kururama, zvaita kuti America iramwe kana kuti iite an outcry zvichifananidzwa negenocide mabatsirwo ari kutywa vanhu mune imwe nzvimbo inonzi Uyghurs yekuChina uko.
Pava nemakore mazhinji zvikuru tichiona nyaya dzezvemitambo kana kuti sports zvichipinzwa mune zvematongerwo enyika kana kuti politics. Munoona sekuti nhano yatorwa neAmerica iyi yekupinza zvemitambo mune zvematongerwo enyika inyaya yakanaka here?
Kumatongerwo enyika vanogona kuona senzira yekumanikidza China kuti iite zvirokwazvo igone kubata vanhu sevanhu. Tingati inhano yakanaka, but kumitambo zvinodzisira kumashure kunyanyanyanya isi vatambi tinenge tawana mukana wekumirira nyika panguva dzakadai.
Mungatitaurirawo here kuti musiyano weboycott iyi iri kutaurwa neAmerica neboycott yavakamboita yokuti hakuna kana mutambi unobva aenda kumaolympics zvakasiyana sei neiyi yaona kuti diplomatic boycott?
Musiyano wazvo wakakura nemhaka yekuti apa America paichaenda inge isina mumiriri weAmerica achitungamirira timu, vaya vatinoti head of delegation, because nguva zhinji panofamba timu yakamirira nyika inowanzokwana head of delegation achibva kuhurumende. But this time America iri kuti inorega vatambi vachienda asi vanenge vasina head of delegation anenge achibva kuhurumende, zvichida vanenge vana head of delegation anenge akangobva achibva kumaareas of sport zvisinei nezvekuita nematongerwo enyika.
Avo vange vari mudzidzisi wemitambo yakasiyana siyana vaRichard Solobala vari parunhare kuFlorida neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vamwe vatori venhau vanonzi vape kunetsa nekukumbira mari yechioko muhomwe kuti vasanyora zvakaipa pamusoro pemamwe makambani. Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoyambira mabhanga pamusoro pekushandiswa mukuchenesa mari zvisiri pamutemo. Hama neshamwari dzemurwiri yekodzero dzevanhu vadewa Mavhinga vakasangana padandemutande nezuro Maneru vachirangarira mabasa avo. Kuratidza kutsutsumwa kwayo pamusoro pekutyorwa kwekodzero dzevanhu, America inoti haisi kutumira vamiriri vayo kumutambo wemaolympics kuChina muna kokati gore rinouya. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare Manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti musera zvakanaka.